Muchiziviso kuneve ruzhinji, kanzuru yati apo utachiwana weCOVID-19 uri kuparara nenyika yose. Machiremba akawanda avi kushandisa mukana uyu kupa varwere vedenda iri. Mishonga isati yave nemvumo yekushandiswa. Kanzuru iyi yati ine mbowo wekuti mishonga mitatu iri kushandiswa zvisina mvumo ndeinoti Ivermectin, Nanosilver neDoxycycline. MDPCZ yati kambani ya hurumende inonyoresa mishonga kuti ishandiswe munyika. Ye Medicines Control Authority of Zimbabwe haina kupa mvumo yekuti mishonga iyi ishandiswe. Nekudaro zviri kuitwa izvi zviri kunze kwemutemo. Yatiwo haisi kuzorega machiremba aya achishandisa mishonga iyi, uye vese vange vari kushandisa mishonga iyi vakatonyorerwa matsamba ekuti vasiyane nazvo, uye vakaramba vachiita izvi vacharangwa. MDPCZ inoti Medicines Control Authority of Zimbabwe yakatoyambira machiremba kuti asashandisa mushonga weIvermectin sezvo mushonga uyu uri munyika uri wemhuka chete pari zvino, kwete wevanhu. Yati Nanosilver mushonga usati wanyoreswa muZimbabwe, uye Alpha Clinic yakapiwa mvumo yekupinza mushonga uyu munyika kuti paitwe ngororo, asi hausati wave nemvumo yekushandiswa munyika. Munyori musangano reZimbabwe Doctors for Human Rights, Dr. Norman Matara, vati zviri kuitika zvinosuwisa kuti vanhu vatambura pakusvika kupiwa mushonga wemhuka.
Nekuti mishonga iyoyo inouya iri paviri, inouya iri pane yemombe yemhuka, kozoita yevanhu. But yevanhu muno muZimbabwe haisati yatoregistwa, zvichireva kuti hatitorina mishonga inokodzera kupiwa vanhu inonzi Ivermectin. Saka mishonga iri kukwanishandiswa muno yeIvermectin mishonga wakaregistwa kuti upiwe mhuka dzinoita semombe. Saka mishonga iyoyo inogona kukuvadza vanhu nekuti haisati yabvumirwa pamutemo kuti inge ichishandiswa muno muZimbabwe. Asi tiri kuona kuti kune machiremba akawanda ari kunyora mishonga iyoyi nekuti vanhu vari desperate izvozvi nenyaya yeCOVID-19.
Dr. Matara vakurudzira vana chiremba vose munyika kuti vatevedzere mhiko dzavakatora pakuita basa ravo dzinosanganisira kusashandisa mishonga isingabvumidzwe munyika.
Tinenge tichingokurudzira kunyanya-nyanya apa panoda kuti papindire ivo vakaita sana Medical and Dental Practitioners Council, ana Medicines Control Authority of Zimbabwe neve Health Professions Authority kuti vange vachiita basa ravo kuona kuti ruzhinji rweZimbabwe radzivirirwa kubva kumahealth professionals anenge achishandisa mishonga isati yabvumirwa kunge ichishanda.
Mutungamiriri weMedical and Dental Private Practitioner Association of Zimbabwe, Dr. Johannes Marisa, vaudza Studio 7 kuti pane nhengo dzesangano ravo dzisiri kutevedza mutemo pakushandiswa kwemishonga.
Dziripo for sure minhengo dzakadero dzanyorwa matsamba nekatari zvamwe nemazita, asi dzirai kuti dziripo ende tatovatsiura kuti kana maudzwa kwa izvozvi chingomira kichanaro. Tiedzirai zvavanoda, moita zviri pamutemo, moapplya kuResearch Council of Zimbabwe kuti ndozvatinoda kuita kuti mushonga taona kuti unoshanda tirembo hwakati hwakati tachanza pano vanhu wakati kuti hatiwo tirambe tiri safe tese nyika irambe iri safe. Zvimwe ndo pane breakthrough ipapo.
Dr. Marisa vatiwo vanonzwisisa zvichemo zvekanzuro inoona nezvemabasa avo, vakati chiremba wese munyika anofanira kutevedza mitemo yekanzuro iyi.
Chiripo ndechekuti kanzuro yedu ndo maregulators edu, ndo vanova mai vedu isu semapractitioners. Saka vakaona chinhu chinenge chaakudaita sekuti chaakuda kubuda kuzvenga mwero vanofarira kutitsiura.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro vati titaure nasachigaro weMDPCZ Professor Rose Kambarami avo vange vasiri kudaira nharembozha yavo. Hatinawo kukwanisa kunzwa kubva kuMedicines Control Authority of Zimbabwe kuti mishonga iyi iri kupinda sei munyika sezvo isingabvumidzwe kushandiswa muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 Harare. Dini Godwin Manguja.